mukoma jonga akandemiri makadi zvenyu muri sei sei wokwa muri ikoko ndinotenda kutaura nemi makadi zvenyu vateereri
mungatodza kuti mukoma Louis Ngara vanoitei uye vakadzidzira basa ripi
I'm a mental health nurse uye I'm a trained primary school teacher ndaingo teacher kubvira kuZimbabwe kusvika kuno kuUK and I've also taught in further education colleges
tinozwa kuti muri mune zvemumhanzi zvakamirawo sei ikoko
hazvemimhanzi chinhu chandinoita as part time asi chinhu chatogadzira zita racho rekuti Louis Ngara zvakadaro ndinoita comedy as well uye ndiri mukoti
mumabasa ose amuri kuita aya mune vana vezimbabwe vamuri kubatsirawo here kana kungava kunharaundawo kwamunobva kumusha
although mazuva ano ndambotimirei semunhu ari self-funding ndaishandisa salary yangu ndakamboti batsirei vaimbi ndichivabhadharira studio fees nekuvabatsira kugadzirisa mavideos ndakanyanya kushanda nemaproducers anoti producer Makumbe naproducer Masanga pakubatsira kwandakanga ndichiita also ndakatomboita karevolving fund kandaipa vaimbi vachitanga tuma small businesses ndakabatsirawo zvekare vanhu vakawanda nemari vanhu vori mucommunity in general vamwewo vanhu ndakatovabhadharira maschool fees vamwe vakatosvika kuinvesity level nekuti vanhu vakazoramba vaakuwandisa ndakazove overwhelmed so ndokuzombomira kwandakaita asi I hope I will recoup
tinonzwa vamwe vachiti kusina mari hakuendwi muri kukwanisa sei kunge muchirarama muri kwakare kuUK
ndezvechokwadi kusina mari hakuendwe koti gadii watiya mari vamurutsa hachacha kusvipa taakutongotamba iri kurira iyoyo ndezvekutongofinga semurume todiko kumajonga
tichidzokera kunyaya dzemumhanzi muna 2024 zvii zvikuru zvamungati makaita mugore iri
2024 was not a good year for us takanyozera hatidi kunyepa uye we want to be apologetic kuvateereri vedu mugore rino tine moto tiri kupisa kunge mabura music ichanaya kunge mvura yemubvumbi uye we are planning bigger collaborations nevaimbi vekune dzimwe nyika munoziva tichiita macollaborations akawanda before navana Matthias Mhere vana Trimo Bande vanhu vakasiyana siyana vamunongoziva vaimbi vakuru vakuru takaimba nevazhinji kuzimbabwe panau toda kucollaborata nau tichipinda mune dzimwe nyika gadzirirai tarisirai zvakawanda
kune vamwe vanogona kuti aiwa ndoda kumbogara pasi nditaure namukoma Louis Ngara makasununga here kuti vange vachikubatai
Louis Ngara, 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 ndakasununguka chose kune vanenge vachida kundibata pafoni wedza nematex or what phone number dzangu dzinoti +44 78 599 011 08 ndinodzokorora +44 78 599 011 08 nekuti ndinowandirwa musaore mwoyo kana ndisina kudayira immediately nekuti dzimwe nguva ndinenge ndichizokudayirai pamwe mangwana acho kana zuva rinozotevera chandinoziva ndechekuti wese andinenge andinyorera handirege kumupindura ndine mawhatsapp groups as well so vanhu vanenge vachida kundinyorera vachida kujoina mawhatsapp groups Louis Ngara ndinokuitai ad kumagroups angu payoutube music yangu inowanikwa under Louis and Taungara so mukangotsvaga Louis and Taungara munotanga kuwana music yangu kana kungoti Louis Ngara motoziva music yangu motonditsvaga maakutongotanga kuiwana ichiduruka kubva ipapo pane imwe chete song yamunenge mawana ndine macomedies angu andinoita akawanda wanda munoawana pane yakanzi Dhinga Ndada Media kufb ndinoshandisa Luweluwe Luweluwe Luwewe, please friends like the page music yangu inowanika pasoundcloud munogona kuitenga paamazon iTunes pese pamunofunga panotengeswa mumhanzi uye as well munogona kuiwana as hard copies ndinotenda nekunditsigira kwamunondiita rambai muchitsigira music yaLouis Ngara hapana Louis Ngara kana pasina inini ndisiye musakatano kahit song kenyika kakunakidzai rambai makamira naLouis Ngara Louis 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 Ng